Vabiti wa uzadare kuti vakaenda kuZambia mushure mokuona kuuraiwa kwainge kwaitwa vanhu pamwe nekushungurudzwa kwainge kwaitwa mhuri yavo kusanganisira amai vavo munin'ina neshamwari dzavo nemauto. Vatiwo magweta avo akaenda kumapurisa Yellow and Order kakawanda mushure mokunge mutauri wemapurisa mai Charity Charamba vaudza vatori venhau kuti Vabiti vaidiwa nemapurisa, asi vati mapurisa akavaudza kuti vainge vasina nyaya navo. Asi vati vakaramba vachishungurudzwa uye mumwe musi vakatomboda kupambwa nevanhu vainge vaine motokari dzisina manhamba. Vati magweta shamwari dzavo pamwe nevamiriri vedzimwe nyika dzemuAfrica vakavakurudzira kuti vabude munyika uye vakaona zvakakodzera kuenda kuZambia sezvo iri iyo iri pedyo kudarika dzimwe nyika dzese. Vati ivo nevamwe vavo vakasvika pachirundu border post nechitatu mangwanani negweta ravo vachibva vatotsvaga upoteri zviri pamutemo. Vati mushure mechinguvana pakauya vanhu vakawanda kubva kudivi reZimbabwe vavanofungira kuti masoja nevasori pakavari kurwisana kukuru kwakazopindirwa nevanhuwo zvavo, izvo zvakazoita kuti mapurisa ekuZambia aende navo kunovachengetedza kumahofisi avo. Vatiwo mushure meizvi magweta avo kuZambia akabva aenda kumatare uko akaona mutongo wekuti vagare muZambia uye kuti vanomiswa kudarire pamusorosoro kuZambia nezuro uye vakatadza kuenda kuLusaka sekuronga kwavo sezvo mauto emuZimbabwe aida kuvabvuta nechisimba munyika iyi. Vati vakashamisika nezuro vave kutorwa nechisimba nevanhu vaisanganisira masoja aive nepfuti vave kudzoka navo kuZimbabwe. Vabiti vati Zambia yakavadzora kuno zviri kunze kwemutemo wayo newepasi rese uyewo Zimbabwe yakatyorawo mutemo wayo newepasi rese pamwe neSADC Protocol on Extradition. Vati South Africa neNorway dzange dzabvuma kuvapa upoteri uye pachinambo chekuvadzora kuZimbabwe Zambia yaifanira kuvarega vachipfuurira kuenda kune imwe yenyika idzi. Vati nekuda kwaizvozvo havafaniri kunge vari kumira pamberi pematare emuZimbabwe. VaAlec Mchade Hama nderimwe remagweta riri kumirira Vabiti uye vanoti Vabiti havafanirwi kunge vari mudare iri.
Isisi taisa chikumbiro chokuti Vabiti havafaniri vatombori pamberi pedare rineri nekuti havasi munyika muno muchiri pamutemo, nokuti vakaita zvekumbunyikidzwa vachibva kuZambia vakauya muno muzvisina tsarukano. Saka tiri kuti izvo dare remuZimbabwe haringakwanisi kuve richivatonga kana kunzwa nyaya yavo ivo vasiri pamberi paro zviri pamutemo. Saka toda kuti iro dare rirambe kuti ahii nyaya iyi handisi kuiunzwa, Vabiti handisi kuvaona, nekuti de zvinhu zvese zvakaenzana vangade vari kuZambia.
Vabiti vanoti vari kutya zvakanyanya sezvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ari kushungurudza veruzhinji kusanganisira vakuru vakuru veMDC Alliance. Vaudza dare kuti nhasi chaiko vateverwa nemotokari dzisinganzwisisiki pavaenda kulunch uye vati zviri pachena kuti mapurisa haana simba pane zvese zviri kuitika. Vatiwo mapurisa akatoudza magweta avo kuti hasiriwo ari kushungurudza nhengo dzeMDC Alliance uyewo varumbidza mapurisa vachiti anoita basa ravo nemazvo uye anoburitsa magwaro avo ebasa kana achida kusunga kana kubvunzurudza vanhu. Vabiti varamba mhosva dzavari kupomerwa panyaya yekunzi vakazivisa zvainge zvabuda musarudzo. Vabiti vati havana mhosva yakapara sezvo vakataura zvainge zvaziviswa neZimbabwe Electoral Commission pamagwaro emaresults emaV11 ayo anopiwa kune vanenge vapinda musarudzo pamwe nekunamirwa panzvimbo dzekuvhotera. Varambawo nyaya yekuti vakakonzera mhirizhonga vachiti ivo pachavo havaite zvemhirizhonga, asi vakati mauto ndiwo ari kutoita mhirizhonga neveruzhinji. Dare rinotarisirwa kupa mutongo waro panyaya iyi nemusi wechitatu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.